Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vajobskala vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsindi webete nevamwe muZanu PF nehurumende vari kushora mashoko avakataura kuGeneva kuti munyika maberekera ingwe. Vamwe vanonzi vaedza kupidigura hurumende yeDRC asi vamwe vavo vakaurayiwa vamwe nekusungwa nemauto. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League neEnglish Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova miriri wezengeza West kudare reparamende vaJobskala vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsindi webete mushure mekunge vamwe vakuru muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF vatanga kuvatyisidzira mushure mekutaura kwavakaita kumusangano wekodzero dzevanhu weUnited Nations 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Vamwe vari kunyora vachishora vaskala vanosanganisira munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avasavo kudoma vaskala nezita uye vaOwen Mudancube vaimbova gurukota rezvevasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kanawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata vaskala.
Nyaya yokushushidzana kunyanya kwandiri haisevenzi nokuti zvandakataura zvose kuGeneva chakanga chiri chokwadi. Hapana pandakaita manyepo. Mutsara mumwe nomumwe wezvandakataura ndiri kuGeneva wakanga uri chokwadi. Saka vanhu ava vanotaridza kuti havadi kudzwa chokwadi ende chokwadi chatiramba chitaura. Ndiri kuona vari kundifividzira kuti kana ukauya kuno tokusunga ukauya kuno tozodai. Handivhunduki zvakadaro. Kana vakandichengeta mujere ndisina mhosva yandakapara kwemakore anoda kukwana maviri ndingazotya kusungwa nhasi. Vakagara vari vanhu vanongondishungurudza nokunditambudza.
Ko vari kutika kana vanhu vachigunun'una pane kufukura hapwa kunze zviri nani kutaurirana munyika imomo?
Kufukura hapwa kwokuti vakandichengeta mutirongo kwemakore anoda kusvika maviri ndisina mhosva yandakapara kundishungurudza kukwera vachindichengetedza ndiri mungetani dzavo vachiteroraiza mhuri yangu vachishungurudza mhuri yangu nevamwe vese vakanga vari padhizeneni. Ende wofunga kuti kana ndabuda ndogonangosekerera kuti zviro kwazvo makaita ngatitaurirane chii chavakaita kubva pavakandishungurudza nokunditambudza kundigarisa makore mujere makore anokwana kuita maviri kwokuti nhasi vanotinyarara hazifani kuti zvitaurwe. Ivo ndo vakazvifukura hapa nokundiendesa mutirongo nomujere nenyaya isina kana nematuro pasina mhosva yandakapara munyika yeZimbabwe. Saka ndiyo nyaya inofanira kuzivikanwa nevana vese veZimbabwe kuti handitsi handimbozotsi kudzoka kumba ndiri mwana chizvarwa cheZimbabwe ndinouya ndogara munyika imomo kana ndamugarisa mujere ngavandigarise tozozvitora kubva ipapo tichienda mberi kuti tichamira sei mberi kwacho.
vamwe varikuda kuziva kuti chikwata chiri kushanda navasikala iko zvino chichaita bato rematongerwo enyika here kana kuti zviri kufamba sei vasikala?
Isisu tinongova social movement inoda kuti inzwe kubva kuvana vezimbabwe kuti tatambudzika kwamakore akawanda toita siye nenyika yenyu. Vana vezimbabwe ndo vachatakura nyaya yorusununguko rwavo, haisisiri nyaya yemunhu mumwe kana vanhu vaviri, yava nyaya yevana vemuzimbabwe kuti ivo vachiva vanotakura nyaya yorusununguko rwenyika rwezimbabwe. Saka inini basa rangu chode ndirongobatsira vanhu vezimbabwe kuti vataure kuti nyika toendesa kupi.
Vaimbova miriri wezengeza West mudare reparamende vajob scala vachitaura vari parunare kuswitzerland. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra vati vambokanda mapadza pasi sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kukwana kuti vaende kubasa mazuva ose uye kuriritira mhuri dzavo. Studio 7 yaedza kubata mukuru wekambani iyi amai Regina Chinamasa asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamwe mubazi rezvemari vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti kunyangwe paina vana mutongi gava vakagara vachiedza kuyananisa vakati vashandi vawedzerwe mari, hurumende iri kuronga kuenda kumatare ichipikisa mutongo uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Revenue and Allied Workers Trade Union vaDominic Manyangadze kuti tinzwe divi ravo.
Nyaya yakaenda kuarbitration, vanhu vakaita voluntary kana ndichiti vanhu ndiri kureva maparties to the negotiation process. Ministry of Finance was represented, Zimra Management, Executive Management was also represented. Saka pavoluntary arbitration takabvumirana kuti outcome yevoluntary arbitration ichange iri final and iri binding pamapati. Saka naizvozvo vashandi gore rapera havana kunge vawana mukoro wakati wakavafanira panyaya yemaindizi akaitika nenyaya dzeinflation dzakanga dzichiitika. Gore rapera vashandi vezimura havana kuwana bonasi, zvichireva izvo kuti pakazovhurwa chikoro nemaschool fees aidiwa nemari dzakawanda dzekuti vange vachirarama dzetransport dzehousing havana kukwanisa kunge vachikwanisa kuwana any help kunze kwekutotora zvikwereti. Saka tichitaura seizvezvi vashandi vezimura vakawanda vari kutambura nemaloni avakatora avaitarisira kuti abhitra awadzi kana yabuda ichange ichivapawo kuti vambofema.
Vana mutungi gava vakati kudi
maarbitrators yedu honorable George Joking nahonorable Arthur Marara ndivo vakazogara vakapresida over the arbitration process. Pakabuda outcome yaiti vashandi ngavapiwe 300% based on June salary payable in local currency. Then ndobva yazotiwo vashandi rezimura vakakodzera kuti vange vachipuwa bhonasi ravo regore rapera.
Ko kubva zvamanyora tsamba iyi mati mapindurwa here nemapazi ehurumende munoshanda nawaya?
Kubva zvatanyora tsamba iyi hatisati tapindurwa pane chishanda patakanyora tsamba iyi. Takanyora sekuona kwamaita, takanyora kubhodhi, takatambotanga kunyora kuna komishina general tichivaudza kuti angatigare pasi timbotaura nyaya yekubhadhara, nyaya yeabhito awadi nenyaya yekuti nyaya yeabhito awadi inogona kusolva nyaya yeincapacitation, asi havana kupindura. Saka taona kudaro tapera nguva yakati rebei inodarika 7 working days pakati isiko ayo chiregai tichimbonyanya kushambadza nyaya yedu panzvimbo dzakawanda tichivaudza kuti aiwa ngavaite zvakanaka kuti vange vachidemonstrata kuti vaende kutani kutre.
Saka mushandi angade mari yekuti inomukwanira uye pari zvino vari kupuwa mari?
Pari zvino mushandi kana tichitaura nyaya yebasic pay ari kuzasi zasi chaiye chaiye ari kupiwa mari inokwana kuita $90 equivalent $1 as basic pay. Isu chataisimudzira tichida kuti zviite ndechekuti dai mushandi anga apiwa $575 anovawo iye welevel 16 level yecouncy class.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Revenue and Allied Workers Workers the Trade Union va Dominic Manyangadze vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT varikurudzira varimi vegorosi kuti vadyare mwedzi uno usati wapera kuitira kuti vakwanise kukohwa pakuru. Hurumende inoti iri kutarisira kuti gore rino parimwe mahekita zvuruzana nemakumi maviri kana kuti 120,000 hectares. Varimi vakawanda vange vachichema chema kuti chimwe chiri kuvadzosera kumashure kukundikana kwehurumende kuvabhadhara nenguva. Asi gurukota rinoona nezvekurima Dr. Anxious Masuku vanoti vakwanisa kubhadhara varimi zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zimbabwe yaimbotenga gorosi kubva kuRussia neUkraine asi izvi zvakanganiswa nehondo pakati penyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai GT.
Varimi vegorosi vari mushishi kudyara munyika yose kunzvimbo zhinji dzinorimwa gorosi kusanganisira varimi vegorosi kumatebeleland. Hurumende iri kucherisa zvibhorani munzvimbo zhinji kuti varimi vaone mvura yakakwana pazvirimwa zvavo kuwedzera mvura yamadiridziro yagara iripo. Uyewo vari kupa moto wemagetsi nguva dzose kuitira kuti chirongwa chekurima gorosi chibudirire.
Varimi vari kutarisira kuti vangarime gorosi rakawanda zvakadi mwaka uno.
Mwaka uno tarisiro yendima ichadyarwa gorosi inosvika kana kudarika 120,000 hectares. Inozopa gohwo rinopfuura gohwo rakawanikwa mwaka wakapfuura uye rakawanda kudarika gohwo rinodiwa kuti nyika idye pagore. Gohwo rakatarisirwa rinosvika 600,000 tons. Varimi vari kutarisirwa kunge vadyara gorosi musi wa 31 May usati wapfuura kuitira kuti vakohwe mwaka wemvura usati wasvika. Kudyara nenguva kunopawo gohwo rakakura.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vamwe varimi vasiri kurima gorosi pari zvino vaite kana vaine madiridziro?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti varimi vane madiridziro ngavadyare gorosi nokuti chirimwa chisingadi vashandi vakawanda uye hachinetsi kurima asi chichitipa kudya kunodiwa neruzhinji munyika. Kunyanya panguva ino isina chibage chinokwana pamusana pekushayikwa kwemvura yekunaya pamusana pedambudziko reshanduko remamiriro kunze mwaka uno. Varimi vanofanira kushanda neveextension officers nemaagronomisti vari munzvimbo dzavo kuitira kuti vaburitse chirimwa chinopa gohwo rakakura zvichienderana nenzvimbo yavari. Varimi havafaniri kudarikidza nguva yekudyara munzvimbo dzavo nokuti gorosi rikanayiwa nguva yekukohwa zvinoita kuti varasikirwe nemari zhinji sezvo kurima riri bhizinesi.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vachitaura vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikopokopo change chakatakura mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi chinonzi chaita tsaona chikamhara zvisina kunaka. Nepenyuro yeIran yazivisa izvi asi haina zvakawanda zvayataura nezveutano hwavo kanawo mamwe makurukota avo avange vachifamba navo. Vanobatsira mutsaona vanonzi vaenda kunoedza kubatsira. Kupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto MDRC anoti arwisa nekuuraya uye kusunga vamwe vangavapandukira mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Mutauriri wemauto Brigadier General Sylvain Ekenge vaudza vatori venhau kuti pange paine vamwe vekunze vange vachitsigira vange vachida kupidigura hurumende ava. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa na Taboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka, tine hurukuro na vatinotenda dzikiti avo vanorwisana nechirwere chediabetes kana kuti vanoshanda vari diabetes advocate. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rwendo rwangu rwekwamumiriri munhau dzezvediabetes rwakatanga pakuti inewo ndakange ndabatwa necondition yetype 1 diabetes muna 2010. Chikamu ichi chakandisunda kuti ndigova mumiriviri kana kuvatinoti advocate nezveutano hwakanaka kuwanikwa kwezvakakwana kune avo vanorarama nedenda iri nekuzivisawo vepasi rose kuti vanzwisise kuti chichatinotarisira kana tichinzi munhu ava nediabetes and anozofanira kunge achiita sei kana achinge abatwa necondition iyi. Ndozvinhu zvatinogara tichidzidzisa. Ndakatangira kuita maprogramu aya muno muZimbabwe kusvikawo takuzozivikanwawo nekunze takushandidzana pamwe chete tichiona kuti zvii zviri kunze zvavanoita zvatingada kuti zviitwewo muZimbabwe tichitsvaka kutarisa kuti contest yedu yakamira sei.
Chii chakakupai chidokwadokwa chekurwisana nediabetes nenzira yakadai?
Chidokwadokwa changu chakatangira kana kuti yatinoti motivation yangu yakabvira mumatambudziko andakanyanya kusangana nawo makore ekutanga kupfurikidza nekurarama nedenda iri rediabetes because panga pasina kana munhu one mumhuri mangu ainzwisisa nezvazvo. Hapana kana aitsvaga ruzivo nezvazvo, saka zvaitinetsa because taisaziva kuti chii chatiri kumbona se nekuti diabetes ikondisheni yakatooma kana mukasada kutsvaga ruzivo nezvazvo, mukasada kuverenga, mukasada kuenda muchinoona ana chiremba nekuti ini ndaisafarira kudzokera kuchipatara ndichinoonekwa. Saka zvakatitorera kunetsa kuti tigokwanisana kuzonzwisisa kuti zvii zvataifanira kuita. Zvakandipa shungu, chinova chinhu chakazonyanya kundipa shungu kuti vamwewo vasasanganawo nedambudziko nemadambudziko andakasangana nawo akadaro.
Ndezvipi zviratidzo zvaivapo zvakaita kuti munge muchienda kunotarisana nachiremba?
Pekutanga ndaiita masymptoms ekupera simba, kunzwa nyota, kunzwa nzara nguva doko doko, nokuda kunzwa kurasa mvura zvakanyanyisa nguva doko doko zvekare, pamwe nekupera muviri zvisingatsananguriki. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiendeswe kuchipatara zvikanoonekwa kuti yaiva diabetes yatinoti iyo denda reshuga.
Pamakazviziva, imimi nemhuri yenyu makazvigamuchira sei izvi?
Kava chishamiso pamwe neconfusion yakanga yazara mhuri yangu zvekuti vanhu vaingoti zvinopera nekufamba kwenguva. Zvaive zvakaoma kutambira nekuda kwezvainge zvichitarisirwa kuti ndirarame upenyu hwangu kuti zvigofamba zvakanaka sekutaura kwazvaitwa naana chiremba. Zvisinei nekufamba kwenguva takazodzidza kuti aiwa taifanirwa kungozvitambira nguva yose iyi pamwe nekudzidza zvakawanda pamusoro pedenda iri. Mhuri yangu yakamira neni chose, iko zvino ndava kumira necommunity yangu zvakanyanya.
Tikona kuti makapinda musangano wepasi rese wegore rino weICPPA 2024. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakawana kumusangano uyu zvinogona kudzidzwa neZimbabwe?
Ndakava nemukana wekuva mumwe weavo vaiita madiscussions nemapresentations ainyanya kutarisa nhau dzekushandura kana kwatinoti kuimprova care yevanhu vanorarama nemaconditions anosanganisira type 1 diabetes, sickle cell, congenital heart disease and rheumatic heart disease. Izvi zvanokwanisika bedzi nechirongwa chePenPlus chinova chakaparurwa muZimbabwe chichitangira kunzvimbo yeMasvingo kupfurikidza neorganization inonzi Solidamed. Chandakanyanya kubatisisa ndechekuti mastakeholders ose kusanganisira ana chiremba, mapolice makers pamwe neavo vanorarama nemaconditions avo vanofanirwa kuva pamwe chete vachisandidzana kunyanya macommunity members. Ipapo chete ndipo patingatange kutaura mastrategies ari effective mukugadziriswa kwemhaka idzi kana kuti madenda atinoti non-communicable disease andataura ari.
Kwa nasi togumira pano manzwa urukuru ya taita na va tinotenda tzikiti avo vakabatwa ne diabetes vaine makore 13 kana kuti 13 vakatanga oshe kushanda vakamiririra vano vanorarama nechirwere ichi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki. Sondo rinouya. Ini ndiri Tawakanyuve, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka Nyuve. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munojipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande dichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva. Ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera.
Makadiko pa Studio 7 yechechi pano ndina muvhunza pokuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazvo kuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe. Pana Mateo 5:27-28. Iyo Bible Jesu nozoti kwanzi asini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis, chii chamusinganzwisisi apa? Chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana kutaura saizvozvo zvawakataura izvo kuti ukachivisisa mukadzi watopomba? Kwa mukadzi wacho unonga aita here pamiri usinga wamupomba nezhira iyoyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa.
Mukoma Dennis, mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu. Makadini Reverend Simango?
Manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5. Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make. Panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati, chinotangira mumwoyo. Ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe. Jesu haana kudaro.
Jesu akatii nai mufundisi Simango?
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make. Muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo. Saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva, mwoyo wakanaka, nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu. Tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4 panotipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu? Nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumwoyo make. Sakei paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumwoyo make. Sakei Dhavhidhi achitaura achiti iyo kumapisare machapter 119 pavhesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nokuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka. Kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa. Saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo. Saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera kuti munhu angaita pamuviri here nokuti ndaita mumwoyo aiwa
tipewo mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango
regai ndipedzise ndichiti kwatiri tose iwewe unogona kunzwa vanhu vachitaura vachitorangana kutoti endei kwakati nenzeve dzako idzi saka manzwira aunoita vanhu vachitaura ndozvinoita mwari manzwira anoita zvaunenge uchifunga iwe paunofunga paya paya ruzha rwokufunga kwako rwakangofanana noruzha runobuda pamuromo womunhu uchinzwa nenzeve dzako nzeve dzamwari dzinonzwa ruzha rwokufunga kwako nezvaunoita mukati mako sakei munhu achifanira kuberekwa patsva nokushandurwa kuti chive chisikwa chitsva aberekwe patsva
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru
tinotenda zvikuru nemasoko iwayo mwari akukomborerei mwari ave nemi
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Dynamos yaita mangange 1-1 neCapes United. Kuchitiwo Chicken Inn yarwa Simba Bora 3-2. Manika Diamonds yarwawo Greenfield 2-0. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeEnglish Premier Soccer League iyo yapetwa nhasi. Tinotanga nekuti makorokoto kuchikwata cheManchester City icho chasibunza zvakare mukombe weEnglish Premier Soccer League wemwaka uno mushure mekurwa West Ham 3-1. Tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yeEPL yacho. Liverpool 2 Wolves 0 Sheffield United 0 Tottenham 3 Luton 2 Fulham 4 izvo zvekureva kuti chikwata chinotambirwa naMarvelous Nakamba weZimbabwe cheLuton chabuda muEnglish Premier Soccer League mumwe mutambo Manchester United yarwa iyo Brighton 2-0 kuchiti chikwata changa chichikwikwidzana zvakasimba neManchester City cheArsenal charwa icho Everton 2-1 mune mumwe mutambo zvakare Newcastle yarwa Brentford 4-2 Crystal Palace yarwa iyo Aston Villa 5-0 kuchitiwo Nottingham Forest yakunda Burnley 2-1 Chelsea yarwa Bournemouth 2-1 tinoti zvakare makorokoto kuchikwata cheManchester City chasimudza mukombe weEnglish Premier Soccer League sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vajob scala vaimbova mumiriri wezengeza mudare reparamende vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsindi webete nevamwe vakuru muhurumende nezanu pf vari kushora mashoko avakataura kugeneva kuti munyika maberekera ingwe mauto mdrc anoti asunga pamwe nekuuraya vamwe vanga vachida kupandukira hurumende yenyika iyi ndege chikopokopo changa chakatakura mutungamiri wenyika yeIran chinonzi chaita tsaona uye hapasi kuzivikanwa kuti zvinhu zvakamira sei sezvo vanobatsira vaenda kunzvimbo yaitikira njodzi iyi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.